kwekuto kuti mamimi skinny cheese pakopaka banana nepamarket square zvangatikonzereswa nemapurisa ecouncil anga achiti these directives that people be removed nekati zvamboitika 3 minutes anokwanaita 6 minutes then ndobva zvapera but vanga vachitungamira chirongwa ichi vanga vari mapurisa ecouncil eHarare City Council vachiti pane mapurisa aaiso pavari kutungisira ipapo iyenaisira zvaii
saka pane varasikirwa nemidziyo yavo here kana vasungwa muchiitiko ichocho
tine manhemba chii asungwa kati ndirikunzwa kuti vagozobudiswa manje mangeranaya vabudiswa vakanzi vakabhara mafaini $20 vanga vari vatatu vanga vasungwa panguva yaaaaaaaaaa
takanzwawo kuti kanzura yakazivisa kuti ichatora danho irori imi mamusina kugadzirira here
ichii taka takagadzira sezvakagara tingotaura hatiteereri aya zvezvidhemasisi tisina kupiwa kunokokeaa boka redu revhiseji tanga takaronga takatiripeya kuti vese anoyaange kudzisa inovaudza kuti vari kudzura mutemo wenyika saka tinoramba titengesera patiri kutengesera nekuti hazvisi pasine mutemo zvekubvisa vanhu muii pasina maodha netii
tanzwawo kuti zvimwe chete zvaitika kumaguta emutare nemasvingo patinonzwa kuti mauto anga achibatana pamwe chete nemapurisa ezimbabwe republic police nemapurisa emakanziri iwayo kune nhengo dzenyu here dzasangana nedambudziko irori kumaguta iwayo
kwamutare ndo kwatawana ruzhinji rwemavhenda ndingati hatisandana kwekuva kumatongedzwa kuti vangani asi tinonzwa kuti pane vakawanda vatorwa infecti hazvina kutanga nhasi zvazvino zvakatotanga nezuro pamanzura taita kurikidza neutungamiri wedu huri ikoko kwamutare kumasvingozve tanzwa kuti zvatiendera mberi nhasi ndikunzwawo futi kuti even kuvulawari kwamboita kumhanyidzana kwakadaro tichiri kutora umbowo wetisu seboka kuone kuti vangani vakanganisirwa kushanda kwavo uyezve kuti isusu tingazvigadzirisa sei seboka.